pari zvino vakomana vatatu vecambulic services unit vari munzira kuenda kuburuwayo vatakurwa nemapurisa ekuHarare kubva kuma10 dzemakuseni vachiendwa navo kuburuwayo magwete ade ekodzero vanga vachivateverawo vari mashure kwemota yemapurisa iyi vazomira pakwekwe central police station ndopo vazorora mapurisa vachichinjana kana kuti vachivapa mumaoko emapurisa ekuburuwayo auya kunovagashira mukwekwe vachizosimuka patatora nemagwete adu vari kufamba vari kutera nyaya iyi vari kutoudzawo kuti vanga vava mugweru panguva yapfuura yavakananga kuburuwayo.
Ii mhosva ipi yazopomerwa varume ava? Tichiona kuti nezuro mapurisa aita anga asati apedza kugadzira magwaro.
Hapana mhosva yatati tanzwawo sekutora kwatakaita nezuro kuti mamiriro azvanga zvakangoita nezuro ndo mamiriro azvanga zvakangoita nanhasi wangoti mapurisa ekuburuwa ndiye achanopedza basa. Saka sekumira kwazvakaita hapana mhosva yatati tanzwa yataitwa formally put pachirungu kuna vakomana yatati taurirwa kana yapihwa vakomana kunze kwekutaurwa kurumetwa nemapurisa mukutaura kwaruta nemagweta paanobvunza kuti imbori nyaya yei. Vachitaura kuti inyaya yekuwa wakachengeta zvinhu zvisina kunaka zvinoizvo muchirungu subversive material.
Tinoda kuti vasungwa va kusvika kupfuura maawa 40 nemasere kana kuti 48 hours. Hakusi kutyorwa here kokodzero dzavo nemapurisa vasati vaendeswa kumatare?
Zvagara zvichipika muzimbabwe zvekutyorwa kwekodzero dzinongotyorwa zuva nezuva nguva nenguva pamadiro mataura chokwadi kuti maawa anova 48 anounza anotendedzwa pamutemo unonzi muchirungu lawful detention akutodarika kana kuti atodarika. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu vemuzimbabwe izvi zvinhu zvagara zvichimira mapurisa nguva yakareba asi magwete edu ekodzero hanengatauri zvakawanda ndoziva kuti pane zvaari kubikabika vamwe vari mukweko vari kugweri kutera vakomanavo asi vakomana vari kuHarare nevavari kuburuwayo pane zvavari kuitawo nenyaya yekuti kodzero dzavo dzisatyorwe saizvozvozvo pane zvavari kubikabika mumataro vakomana vekodzero vari kuHarare kunoku.
Ivo varume vatatu ava vari kuti nenyaya yekusungwa kwavoko
havasati vataura zvavo zvakanyanya zvikuru asi sevanhu vanonzi muchirungu malaw abiding vanoteerera mutemo vari kungoteerera mutemo vari muhunhapwa vari muusungwa vari kungoshungudzwa ndedzekuti nyaya iyi ipere kana kuti nyaya iyi iraswe. So takangomirira kutinzwe kuti mapurisa achafambisa sei basa asi tinodavira kuti chishuwo chavo ndechekuti vanga vari kune mhuri dzavo kana kumabasa avo.